Mubatanidzwa wemachechi edunhu reManicaland unoti vatungamiriri vemachechi vari kushishikana zvikuru chere nguva apo vezvematongerwo enyika vanoshandisa machechi mukutsvaga rutsigiro. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano rechechi dzinemanicaland Reverend Lloyd Nyarota vanoti zvinosuwisa kuona vakuru vemapato ezvematongerwo enyika vachiita zvisina kutsarukana.
Iyoyo itsika isina kunaka, itsika inotishungurudza, wanenge wakutotishungurudza kunyanyanyanya isu vafundisi, nekuti tiri kutarisira kuti muchechi inzvimbo yakazaruka, inzvimbo yakasununguka yekuti munhu wese anogona kutaura. Saka dzimwe nguva ivo vanoti tiri kumbira kutaura tofunga kuti vada kureurura kana kuti vada kupa umboo hwezvakanaka zvakaitika muupenyu hwavo zvawakaitirwa naMwari kana kukumbira kuti wanamatirwe. Nguva yatavapa iyoyo kuti vareurure kana kupa umboo, ivo vakushandisa nguva iyoyo kutaura zvematongerwo enyika ebato ravo. Iyoyo itsika yakashata zvikuru yatinoda kukumbira wese wanoita zvematongerwo enyika wese zvavo kuti wakanga wauya kumachechi ngavasataure zvematongerwo enyika, nekuti mumachechi umu mune muine wanhu wemabato akasiyana siyana. Hatiseenzese chechi, hatiseenzese kereke kusimudzira zvebato rako. Iyoyo itsika yakashata zvikuru inotishungurudza isu vafundisi painenge ichiitika.
Vachitaura nevatori venhau vedunhu reManicaland, Reverend Nyarota vanoti kunze kwekusuwiswa nemaitiro evatungamiriri vemapato ezvematongerwo enyika, vanoti havazi kufara zvakare nekushandiswa kwemhirizhonga senzira yekutyisidzira vanhu kuti vatsigire vezvematongerwo enyika. VaNyarota vanoti kusiyana kwevanhu mukufunga kwavo uye nezvavanofarira hazvifaniri kupatsanura vanhu munyika kusvika pakurwisana, kubhinyana, kukuvadzana uye kuurayana. VaNyarota vanoti semachechi raramo yevanhu inobva kuna Mwari. Vanotiwo mapato ezvematongerwo enyika anongopa chete mukana wekuti pave nehwaro hwekuti nyika iri kunanga kupi. VaNyarota vanoti kurwisana kwakaitika mugore ra2008 hakufanirwi kudzokororwa zvakare rwendo runo musarudzo dzemusi wa31 Chikunguru. Vanoti mapoka anofunga kuti vakunde musarudzo panofanirwa kuitwa mhirizhonga anofanirwa kusiya maitiro aya nekuti upenyu hwemunhu hwakakosha samare. VaNyarota vanoti semachechi vanotarisira kuti vatungamiriri vachasarudzwa mukupera kwemwedzi uno vachange vachizogadzirisa zvinetswa zvose zvakatarisana nenyika. VeMachechi vanoti vanosuwira zvakare kuti vemapato ezvematongerwo enyika kuti varemekedze chisungo chavo cheZimbabwe Political Parties Code of Conduct nekuremekedza zvido zvevanhu.
Kunyanyanyanya kana uri mufundisi, hazvina kunaka kutaura pachena bato raunotsigira. Unogona kunge uine zvaunowirirana nazvo pane zvematongerwo enyika, zvinogona kunge pfungwa dzako dzichiwirirana nerimwe bato. Asi uri mufundisi, uri mutungamiriri, uri mufudzi wevanhu wese. Saka semufudzi unofanira kuona kuti wafudza wai dzako zvakaringana.
Mashoko evemachechi anobuda apo mutungamiriri weZANU-PF uye vari mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vari kuita musangano mangwana pamafarari kwaShrine kuchechi yemaapostori ekwaJohani Marange. Ukuwo mutungamiriri wehurumende uye vari mutungamiriri weMDC Huru vaMorgan Tsvangirai vari kuitawo musangano wekutsvaga rutsigiro muSakova Stadium mangwana kubva nenguva dza10 mangwanani kusvika na4 dzemanheru. Vemachechi vange vari pachiitiko chanhasi vanosanganisira veCatholic Commission for Justice and Peace, Zimbabwe Council of Churches, Evangelical Fellowship of Zimbabwe pamwe nevamwewo. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Moyo.